manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 5/2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvinopinda mumigwagwa zvichinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Dzimwe nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navanelson chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwidza musarudzo dzeprimary elections dzinoti dziri kuzopinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. America inodoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance inotungamirwa navanelson chamisa zvaratidzira muHarare nhasi mazvasvitsa magwaro enyunyuto akanangana nemafambisirwo esarudzo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe nekuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi ndokufora zvakananga kumahofisi ekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvichiimba nekuridza pembe mumigwagwa zvakatungamirirwa navachamisa nevamwe vatungamiriri veMDC Alliance vanga vachisanganisira vatenda ebiti vaJacob Ngarivhume vaAgripa Mutambara pamwe navaMathias Guchutu. Mushure mekusiya gwaro renyunyuto kuZEC, varatidziri ava vafora zvakare vakananga kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavapfuura vachisiya gwaro renyunyuto. Kunyange hazvo mahofisi avaMnangagwa mangopindwa nevanhu vashomanana sezvo mutungamiriri wenyika anga ane misangano ukuwo mapurisa achiudza vanhu kuti vasamire pamahofisi aya. Vadzokera pavatangira kufora vapedza kusiya magwaro enyunyuto aya kuZEC nekuhofisi kwavaMnangagwa. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kudzamara hurumende pamwe neZEC vabvuma kugadzirisa zvavari kuda kuti zvigadzirwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vati chavari kuchema nacho zvakanyanya inyaya yekudhinda mapepa ekuvhotesa muchivande kwavanoti kuri kuitwa neZEC. Nekune rumwe rutivi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti nyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa haisi nyaya inechekuita nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Dzimwe nyaya dzatenda pamareforms vadzigadziriswa isu tataura kuti maelections kuti ave kumusi wa 30 July ndokunge taisa maconditions. Kana maconditions asipo aiwa muchaona zvatikuita ende tichakuudzai haiziwi.
Vachamisa vatiwo vachakwidza nyaya yenhuna dzavo kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union kana kuti AU mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndiri kutobuda kuno manje manje ndiri kunoona vasiri vamapota chairman weSADC ndokuti mudhara kuno kwetu kwashata kwaida tusuwa mumusha rinogona kubata chibharo nguva yese yese uye ari kutibatsira pamabatirwo edu.
Vati kuratidzira kwakadai kuchapararira nenyika yose mazuva mashoma ari kutevera. Vachi kana vaMnangagwa neZEC vakaramba vakaoma musoro hapana sarudzo dzichaitwa zvachose.
Tiri kutoda kuzva kuti masevha ari kupi? Yes. kwemba akuchengeta information iri pa PVR ari vamwari kuti ari K6 vamwari kuti ari mumama wamunangagwa vamwari kuti arikuchengeta mumama wachiwenga choda kuti ave panzvimbo yatinotenderana haichitumire kudo inozivikana nomunhu mumwe ngaizivikane nenyika yose.
Amai Chigumba, vaudza Studio 7 kuti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rasvika kumahofisi kwavo vakati vachazotaura zvakawanda nezvegwaro iri kana vari penengura. Vachitaurawo pachiitiko ichi mutauriri weNational Patriotic Front kana kuti NPF vaJelas Mawarire vatiwo veruzhinji vanofanira kuvhotera vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika vachiti hurumende iripo pari zvino ihurumende risina rutsigiro rweveruzhinji uye yakabvuta masimba. VaMawarire vanga vachifambawo nevamwe vakuru vakuru veNPF vanga vachisanganisira vaShadrack Mashayamombe navaJim Kunaka.
Saka tati aiwa regedzai tiende kushamwari dzedu tifambe navo tichivataridza kuti aiwa makaita chinhu chakanaka chinokutsigirai. Isusu sabato tiri kutaura kuti takasununguka kutaura nevamwe vedu kuti tione kuti patinopinda musarudzo chii chinganakira tese chinganakira unavezipapo.
Hatinawo kwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe mafungiro avamunangagwa pamusoro pekuratidzira kwaitwa neMDC Alliance sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nekune rumwe rutivi vatsigiri veZANU PF vakatarisirwawo kuratidzira muHarare mangwana vachiti kuratidzira kwavo kwakanangana nekusimbaradza vamunangagwa pamwe nekutsigira zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo dziri pachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yasangana nevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo ichivaudza zvinoda kuti vaite kuti vakwanise kukwikwidza ichiti vanhu ava vave kukwanisa kuendesa magwaro avo kunyange hazvo dare renomination court richizogara musi wa14 Chikumi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission muBulawayo nhasi vasangana nevemapato akasiyana-siyana kusanganisira vakazvimirira vega vanoda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika vachisanangurira vanhu ava zvinodiwa kuti munhu agokwanisa kukwikwidza. Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti akandike kutanga ZEC ichiita urongwa hwakadai vachiti ZEC akaona zvakakodzera kuita izvi senzira yekuedza kurerutsa basa rayo uye kuitira kuti vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza vaite izvi nenzira iri nyore.
Tati ngatiitei kuti vanhu vauye nezvinhu zvavo zvakakwana kuti vatange kutora maforms nhasi futi kuti vaya vagona kuti vadzadzise maforms avo kubva nhasi vaunze tisati tasvika musi wa14 kuti kana tasvika musi wa14 zvitirerukire isu zvorerukirawo futiwo macandidates because macandidates akawanda tine mapartis akawanda saka taona kuti zvakafanira kuti tobva taita tichitanga nhasi.
Pamusangano uyu paita mibvunzo yakawanda kusanganisira wekuti vanokwikwidza ava vachakwanisa kuwana rini gwaro rine mazita ane vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. VeZEC vatsanangura kuti munhu wose anenge akwanisa kunyoresa kuti agokwikwidza musarudzo achapiwa electronic copy yegwaro iri pachena mushure mekunge dare renomination court ragara musi wa14 Chikumi. Amaishila Msonda, avo vati vari kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura, vati vanhukadzi vakawanda, vanenge vachida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana, vanovhiringidzwa nenyaya yemagwaro ekuberekwa anenge akasiyana.
Kana takuda kuita zvinhu kuti munhu wechikadzi ubudirire, unotsvanirirwa nenyaya yemapepa aya because unenge wakatakura mapepa akasiyana. Kusiyana kwacho, nenge ndine chitupa changu, chine surname yangu. Marriage certificate yangu inenge iripo ndinayo. Birth yangu inenge ine zita rangu nesurname yangu. Nhasi vanhu veZEC tabvunza zvinhu zvakadaro kuti vatitsanangurira kuti haiwa unouya nemarriage certificate yako nechitupa chako chinenge chakanyorwa surname yako nebirth yako inenge yakanyorwa surname yako futi hanzi uya nazvo zvese.
Vezeki vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsira vanhukadzi vose vakagura michato yavo asi vachiri kushandisa mazita evarume vaive vakavaroora. Panyaya yenzira dzekubhadhara nadzo mari dzinodiwa pakunyoresa kuve nhengo yeNational Assembly kana pakuve nhengo yeSenate vaDaniel Chigaru, mumwe wemakomishina ezeki anga ari pamusangano uyu, vati zeki ichange ichitambira kubhadharwa nenzira dzakasiyana-siyana. Dare renomination court richagara musi wa14 Chikumi uye sarudzo dzichaitwa munyika musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 Mobilayo, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakakundwa kana kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzeprimary election dzinoti dziri kupinda musarudzo dzemwedzi unouya dzakazvimirira. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDCT vanosvika 12 vaswera pamapurisa muchinoi vachigadzirisa mapepa anoratidza kuti havasi vapari vemhosva sezvinodiwa nemutemo wesarudzo. Imwe nhengo iri kuda kukwikwidza yakazvimiririra vaNicholas Piri vemuward 9 vanoti bato ravo rakavarambidza kukwikwidza musarudzo pasina zvikonzero. Vapiri vanoti sarudzo hadzina kuitwa mumawadha akawanda nekuda kwekusarudzirwa vamiriri nevakuru vebato.
Botra yavo tikaendesawo tsamba dzedu tikaisa zvichemo zvedu kuenda kuvakuru vedu matanho esasha yabasa ndozvatipawo kuti isusu timire vanhu vemuwadhi medu tiri maindependence.
Mumwe wari kuda kukwikwidza vakazvimirira ndivataperesa Shumba vekuward 10 avo vati mapepa avo ekuda kukwikwidza avakaendesa kumahofisi ebato haana kupindurwa asi vanoti vakazoona paiswa munhu asiri muwadhi mavo.
Tatidza padanho rekuita independence inyaya yekuti district redu rinotungamirirwa harisina kunge rakati chifera. Ini ndiri mumwe wavanhu vakaratidza kuti vanoda kuita kukandidheti. Samuchero mungataradza kuti akandidheti vakandiita interview. Vandiita interview havana ndipa maresults. Ndokuzongerwa ndonzwa kuti pano munhu aripo. Munhu andochimutsvaga kuti ndiani aripo, munhu asikagari muwadhi mumwe vanogara kuti.
Patabvunza vamwe vavo kuti danho ravatora haripe here mukana kubato reZANU PF kuti rikunde, vashumba vati hongu vachapa mukana kune mamwe mapato asi vechinzvimbo chemutungamiri wenyika vanenge vachitsigira vachamisa.
Kusimita kungaitika mavhoti kungagona kuitika kulevhu yatiriya nakansela nokuti patichafamba tichikambeza tichange tingokambenera purezidhendi Chamisa.
Imwe nhengo isina kuda kudomwa nezita inoti vari kutoda kupatsanura mavhoti kuitira kuti bato reMDCT risakunde pamakanzura senzira yekunyadzisa utungamiri hwedunhu.
Kutanida kukansera handisi kutomborenda kuti zvatinatidza kuti havasi kutombozvinda vatosplitisa mavhoti.
Mumwe mugari wemuwadhi 10 amai Tracy Goko vanoti vanotsigira nhengo dziri kuda kukwikwidza dzakazvimiririra nekuti sarudzo dzemudunhu hadzina kufambiswa zvakanaka sezvo pasina jekerere yakaitwa.
Tikaita jekerere yedu, tikaita maprimary yedu, ndikadyiwa ini andidya iyeye. I am going to shake him. Ndatova kambeni manager wake taakutovamba nendiri
va Edward Kadevere. Ava vakabuda musarudzo yemaprimary yekutsvaka anomirira chinhoi muparamende vachiti pane chitsotsi chakawanda chaiitika vati vachafunga nezvazvo vachiti nhengo dzakawanda dzinovatsigira dziri kuda kuti vakwikwidze vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT mudunhu vaBlessing Mandava vanoti nhengo inenge yakwikwidza yakazvimiririra inenge yazvidzinga mubato ravo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reZANU PF muchinoi hadzisi kufara nekudzokororwa kechipiri kwesarudzo dzemuwadhi 7 ne3 vachiti zvinoratidza kuti nhengo dziri kutsigirwa nevakuru vakuru dziri kukundwa. Wadhi yanetsa iwadhi 7 iyo inonzi amai Priska Mufumira vari kuti sarudzo dzichadzokororwa kana kazana kusvikira vachausi mutisi vakunda. Vamutisi vakadashirwa navaProspa Mavhunga kaviri uye vachaita dzimwe sarudzo dzechitatu nechina svondo rino. VaMavhunga vanotsanangura.
Ini kuwadhi kwangu kuwadhi 7 tatanga kuita election pekutanga ndikaita 18 votes. Mumwe Humphrey Munhuwe akaita 8 votes. Charles Mutisi akaita 7 votes. Mbatazodzokeredza kechipiri Mavhunga akaita 328 votes. Mutishi akaita 255 votes. Humphrey akaita 216. Gresham akaita 10. Kutaura kwazviri kuitwa zviri kunzi amai Mfumira varoda kuti Mutisa apinde chete.
Asa amai Mfumira varamba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Hurumende yeAmerica yakadoma vaBrian Nichols kuti vamirire United States muZimbabwe. Asi vaNichols vanofanira kugutsa dare reSenate renyika yavo kuti vanokodzera here kumirira nyika iye muZimbabwe vasati vatanga basa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Kana vakagutsa dare reSenate renyika iye, vaNichols vanenge vave kutora chinzvimbo chakasiwa navaHarry Thomas Jr. avo vakasiya basa mwedzi mishomanana yapfuura. Vakasanobata chinzvimbo chemutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaJohn Taylor vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaNichols vachatanga basa muZimbabwe rini inoenderana nekuti vanenge vagutsa dare reSenate here uye kuti izvi zvichaitika rini. Vati kana zvikakasika, vaNichols vanogona kutanga basa kupera kwachikunguru, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura apa. Mumwe mugari weMuharare vaOwen Hiwayo vati zvaitwa neAmerica zvinoratidza kuti nyika iyi inoda kuramba ichihidzana neZimbabwe.
Asi maonero angu ndekuti vari kukondinya kuda kuti varoramba chienda mberi vachiti ngatinge tine ukama hwakangonaka, ndozvandikuona kuti vada kuedza kugadzisa ukama hwavo kuti nyange paine zvimwe zvikaitika asi ukama ngauramba uchikosheswa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti America inyika yakakosha pasi rese uye zvakakosha kuti ive nevamiririri munyika dzese kusanganisira Zimbabwe. Vatonyaya kuti pane dzimwe nhengo dzeSenate yeAmerica dzakashanya muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Zvinoratidza kuti America ine chido chekuona kuti zvinhu zvagadzikana muZimbabwe.
So appoint ambassador I think is very critical izvezvi. It's very important so that anoita ziso reUnited States muno muZimbabwe as far as my national interests are concerned.
Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti zvakanaka kuti America igare ine mumiriri muZimbabwe kuitira kuti ikwanise kunzwisisa zviri kuitika munyika zvikuru sei panguva yesarudzo.
Vana America senyika huru zvinoda kuti tinenge tichitoda kuti vanzwe, saka takatovamirira tisangane navo tichivaonesa zvikurukuru takaona position yeAmerica pagovernment iripo iyi. Va ndevamwe vanga vachinzwisisa ende vakanzwisisa vakave kutanga kunzwisisa kuti muno makaitika kubvuta masimba kuchishandiswa mauto.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. vaNichols vave nenguva yakareba vachimirira nyika yavo uye vakapinda mubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muna 1989. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuda kupinda mubvumirano yezvekutengeserana neCanada neMexico. Pane kugadzirira chibvumirano cheNorth America Free Trade Agreement kana kuti NAFTA, icho chave nemakore makumi maviri chichishandiswa. Chipangamazano chavaTrump munyaya dzezvekutengeserana Valerie Kudlow vakaudza nepenyuro yenhau yeFox News kuti vaTrump vanoda kuti chibvumirano chenyika mbiri idzi chigadziriswe, chenyika nhatu ichigadziriswe. America, Canada neMexico dzave nemwedzi yakawanda dzichikurukura pamusoro pechibvumirano cheNAFTA ichi. Mutungamiri wenyika vachitungamirirawo bato rezanupiefu musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vechidiki vebato ravo kugweru svondo rapera kuti hurumende yavo yakwanisa kukwezva mari inosvika mabhiriyoni gumi nematanhatu kana kuti $16 billion yevekunze vari kuvimbisa kuzotanga mabhizimisi munyika kana kuti foreign direct investment kubva zvavatanga kutungamira nyika mukupera kwegore rapera. Nyaya iyi yakonzera gakava munyika, vamwe vachiti izvi zviroto asi vamwe vachiti zvinokwanisika nekuti Zimbabwe igombo chairo munyaya dzezveupfumi. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti zvinokwanisika.
Vonai kuti Zimbabwe inyika yanga yakavharirwa kwemakore anosvika 25 years tisina kana business ratakachidhira navo. Kusina kana zvitsva zvakamboitika muno muZimbabwe. Saka vanhu vose vari kutaridzwa kuti tapinda taita, ende mune zvakawanda zvinogona kuitwa muZimbabwe. Zvazvakangomira zvihombe, kune methane gas, kune platinum, kune madiamonds, kune mawater projects akawanda anoda kuitwa, kune nyaya yamagetsi yegoji inoda kuitwa iyo. Saka zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa muZimbabwe zvazvakamira.
Vajokonya vanoti vamunangagwa munhu anoratidza kuti akazvipira kuvandudza zvinhu.
Ndinovimba navo president kuona kwangu nezvavaita nezvavari kuita. Munhu anoratidzika kuva ane chido nebasa raanoita. Munhu anoratidzika kuva zvekare ane commitment yenyika yake. Ende munhu anoratidza kuti anoda kusiya legacy yesuccess.
Asi vari kupikisa mashoko avamunangagwa vanoti nyika iri kutarisirwa kunzi nevamwe ndiyo iri kukura zvakanyanyisa muAfrica mugore ra2018. Ethiopia iri kutarisira mari inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana maviri chete gore rose kana kuti $3.2 billion kubva kune vekunze. Vaimbova gurukota rezvemari uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti hapana chavari kuona chiri kuratidza kuti Zimbabwe ine kana kobiri zvaro yayawana kubva kune vekunze.
Foreign direct investment, you see it on the ground because there's no one who brings $16 billion away kuno kuZimbabwe. So kana mangweta even $500 million, you can see it because that money is going to a project. So you will see ne construction, you will see ne money markets are with a huge movement. So all that he's talking about is what air. There's not a single crane in Zimbabwe except Pamakandiwa. Kuna enterprise rodu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo Zimbabwe ikaita zviri kutaurwa navamunangagwa inenge yaita chishamiso padunhu.
Makaona nyaya yemainvestments atiri kutaura iyi, makaona nyika muAfrica for example, vakatarisa nyika yakaita seSouth Africa or even Nigeria nana Egypt, hadzisi nyika dziri kuwana foreign direct investment ingapfuure $8 billion pagore. Saka Zimbabwe takanzi tasvika kuma $16 billion tiye tatoseta record isati yamboitika kumadeveloping countries.
Vatiwo vanhu havafaniri kutarisira zvivimbiso izvi sekunge mari yatopinda munyika.
Haisi mari yatoiswa muZimbabwe, asi mazhinji acho angori mainquiry nemapledge nemapromise ekuti makaita ABCD mari ichanzenge ichiuya tisingazenge tichiinvesta mari kuZimbabwe. Saka haisi mari yatatowo nayo.
Ko chii chingade kuitwa neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vekunze? Dr. Chitambara vanotsanangura.
Chakakosha pari zvino chatatarisana nacho inyaya yemaelection. I think my investor mazhinji atira kuona kuti zvinobuda zvakamira sei nekuti politics inoafekta economy.
Gore rapera kambani yeQuantum Global Research Lab yakati Morocco ndiyo nyika yemuAfrica yakakwanisa kukwezva mari yakawanda ichiteverwa neEgypt, Algeria, Botswana neCote d'Ivoire. Zimbabwe yainge iri pachidanho chekupedzisira. Muchirongwa chatutasa nyaya dzesarudzo, nhasi ngatimbopinde muHarare tione kuti makamira sei. Godwin Mangudya anotipa nhoroondo yemavhoterwo anoitwa mudunhu iri.
Kubvira muna 2000 kusvika pari zvino, MDC yange iri kukunda musarudzo dzeparamende, makanzuru nemutungamiri wenyika mudunhu reHarare Metropolitan. Asi kubvira muna 2005 na 2008, ZANU-PF yaikunda muHarare South Constituency chete. Muna 2013, ZANU-PF yakakunda muHarare South zvekare nemamwe maconstituents mashanu MDCT ikakunda matunu makumaviri nematatu sezvo ma constituents muHarare Metropolitan akawedzerwa zvichitevera kupatsanurwa kwemamwe ma constituents. Munyori wezvemutemo mubato riri kutonga rezano PF vapo mangwana vanoti zvichitevera shanduko yakaitika mubato iri yekudzinga basa va Robert Mugabe avo vaive mutungamiriri wenyika gore rapfuura vanotarisira kukunda mudunhu reHarare Metropolitan. Asi munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti Harare Metropolitan ndebato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo gore rino.
Ndiko kekutanga kubva patakatanga kuforma seMDC kataita mavhota arejistwa muHarare ane uwandu hwakadaro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vana vemuzimbo wemuHarare vakarejista kuvhota ende Harare kusekuziva kwatinoita istronghold yeMDC.
Vanhu vanyoresa kuvhota muHarare kusvika pari zvino vakawanda kudarika vakanyorisa kuvhota muna 2013. Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti bato reMDCT richaramba richikunda asi mamiriro akaita zvinhu mubato iri achaderedza makundiro aro.
Makakatano ari muMDC acha anogona kukonzeresa kuti MDC iwane masitsi mashoma kudarika ayaisimbowana. Asi kunyange zvayo ikawana mashoma ndinoona sekunge inenge ine masitsi akawanda kudarika yeZANU-PF.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vanobvumirana navamukuru vachiti muHarare mune vanhu vakawanda vanotambura uye hazvinetsi kutsvaga rutsigiro kubva kune veruzhinji. MDCT inogara ichikundwa neZANU-PF kuHarare South asi vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato iri mudunhu reHarare Metropolitan vaIslam Samadosi vanoti vari kushanda zvakaomarara uye vachakunda mukonstituensi iyi.
Hapana rimwe bato rakakwanisa kubatsira vanhu kurejista isu takabatsira nemaVR9 nemaVR1 form pamwe chete nekukomishena. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinoita kuti tinoitora zuva rakacheka nyika.
Gore rino pachange paine mapato anodarika 120 achapinda musarudzo. Vaitai munyoro vebato reNational People's Party rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vanoti rwendo runo pave nemukana wekuti vanhu vasarudzwe zvitsva uye vanotarisira kukunda.
Tikatarisa maelections anga ari mumashure umu anga ari two-way race. Totarisa kuti pave pane ZANU-PF neMDC. Saka kazhinji kacho chachiitika ndechekuti vanhu vanga vachiita inonzi vanga vasingachandi ZANU-PF vese vaingotsvaga loko yakanzi MDC. Saka ndo vanga vachiita si ndo vanga vachivhotera zvinova zvakatikosta.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tongana vanoti semaonero avo ZANU-PF neMDCT yavaNelson Chamisa ndiwo mapato achavhoterwa kwete gurumwandira remamwe mapato asina vatsigiri vakawanda.
Tiri nguva dzinedzi patakasvitswa nguva dzinedzi takasvitswa neZANU-PF. Saka anokwanisa kutibvisa kubva kuondoka kwaita nyika through ZANU-PF iMDC chete. Saka vanhu vachavhota vanoziva pati yavanoda ende vanoziva kuti pati inokwanisa kuti paite change munyika and handifunge kuti vangadi kuda any other party kunze kweMDC.
Muna 2013 muHarare Metropolitan vanhu 261,925 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, 172,163 vakavhotera vaMugabe, vamwe vakavhotera vamwe vaikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanoti vaDumiso Dhavengwa veZapu, vaKisnot Mukwazhi veZDP navaWalsh Mencube veMDC. Maconstituents akatorwa neZANU-PF musarudzo idzi anosanganisira Harare South, Harare North, Mount Pleasant neMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8 PM mutungamiri Nkomo anenge achitarisa nezvekuratidzira kwaitwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani na 6 AM muina Jonga Kandemiri.
Soko hizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ama reforms aqathe ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field even level.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance zitshengisele ezitaladini zeHarare zifuna inguquko emthethweni oqondisa ukhetho.
Umhlangano wethu wokuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane lesiza lezinto ezikondileyo.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, bahlangene lamalunga amabandla wonke akoBulawayo akhangelele kuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngummeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa zigcwale ezitaladini zeHarare zifola njengendlela yokuveza izikhalazo zenguquko eziyifunayo kuziqondiso zomthetho olawula ukhetho ukuze ilungisiswe andubana kwenziwe ukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano owe-MDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli banomanyano, umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokokuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisiswe zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukusebenziswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla le-ZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama reforms aqathe ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field even level, wonke ama political parties and ebe equal access to everything that is being assessed by umnangagwa and his ruling party.
Ilunga ledayela eParliament lakoBulawayo uJesman Thofa uthi abakusolayo kakhulu yikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiselweni okhetho, njalo bekhangelele ukuthi iZEC ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll.
That is liyabona ba pronounce ama elections lawa kuthi azaba khona, kuzaba le nomination code futhi mhla ka 14 okukhona ukuthi ngaye abantu ama principles njengo president even u member of parliament kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho le nomination ufake abantu abakhona ku voters roll manje sizabe sibakhangele ngapi ngaye voters roll ingakaphumi so yikho kunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngakhesi sibe lokutshengisela lokhu khona
omunye wabasakhulayo umnomzana Nkosilathi Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu hathi ukuba ngutando kayiphikiswa umnomzana Khosa Siziba yena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho
thina sithi hathi amasosha akaphume akasuke ezeke engangeneli kozokhetho sifunda amasosha ebuyele emabharaki njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ballot paper liprintwa kuphi njalo ngubani siyokwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe emangaki azadindwe emangaki kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election
bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela i-commission ye-ZEC umsebenzi okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo ebandleni othi i-ZEC kakumelanga iyamele noba yiliphi ibandla lezombusazwe
izekha siyithathele imisebenzi izekhi i-independent body kumele ilalele ukuthi abantu bathini khonokho ukuthi izekhi iqamele elinye ibandla isibone ngani abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela imisebenzi kayisizi esikufunayo ukuthi izekhi yenze izinto ezicacayo otherwise lo nyaka zilandanga kudala
lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzaziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi abebandla elibikwa lithekelwa ngoye umongameli umnumzana Robert Mugabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kuchamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance ibandla le-NPF benimelwe ngumnumzana Jairus Mawarire loShadrack Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G40 ebandleni le-ZANU-PF abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebenesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eliZANU-PF kalizake linqobe ngokomqotho kodwa bahlala besenza ubuqili labebutho ukwalela embusweni Melesi 27 seHarare uGibson Beth
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ihlangene lamuhla lamabandla wonke akoBulawayo akhangelele ukuncintisa kukhetho lalonyaka esikolo seMilton Junior bebonisana ngengwalo ezidingakalayo mhla zilithumelane kuyona le inyanga edalela ukubhalisa ele nomination court elizahlala eTrade Gold kucourt 5 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Amalunga amabandla akhangelele ukuma kukhetho lwalonyaka lamhlanje athole imfundiso esuka kwabezek mayelana lengwalo ezidingakala ukubhalisa edalele nomination court okumele bazise emahofisini abo akoBulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kohlelo lolu koBulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lo ngumhlangano wabo wakuqala lamalunga amabandla ezombusazwe ojonye ukubabonisa ngokumele bakwenze kusasele sikhathi ngoba lonyaka amabandla akhangelele ukuma kukhetho manengi.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu silenjongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhlaka 14 sihlangane lesiza lezinto ezikondileyo ngoba siyananzelela ukuthi ama-political parties maningi kathesi abantu bangabuya lezinto ezingakwananga kuzabathwalisa nzima lathi kusithwalise nzima futhi ukuthi siqede ngalelo langa
usikomithi we-ZEC umnumzana Daniel Chigaru uveze ukujabula ngenani labantu abangenela umhlangano ethi uqhutshwe kuhle
namhla lapha besilomsebenzi wokuzama ukufundisa lokulungiselela abantu abafuna ukuba babe ngama candidates sibalungiselela ilanga lamhla ka 14 lapho sizokuhlangana khona as nomination court zihluza abantu abafisa ukuthi babe ngabameli sisalungisa ukuthi abantu bazabhadala ngayiphi indlela.
Unkosikazi Charity Mpofu okhangelele ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu enkulumane uthi uhlelo lolu luyabukeka.
Uhlelo obesilalo lezekhi lubele sifundisa kakhulu. Sibona angathi kuzasezela kube lula ukuthi siregister ngoba nxa singaqalisa khathesi kusiyafika ilanga kuza kuba lula ngoba ama-corrections siyabe sesiwenzile.
Unkosikazi Nomvula Mguni okhangelele ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eBulawayo East uncome uhlelo lwezekhi.
Uhlelo luhle kakhulu ngoba mbona ngazi singalandela lokho esikutshele namhla akusoze kube le confusion. Sizahambisa amaphepha ethu ngesikhathi singaxokozeli ekugcineni.
Ilunga leZANU PF elikhangelele ukuncintisa ukuba lilunga ledale elimela inketha mganwini umnumzana Elfas Mashaba uthi ufunde okunenyi emhlanganweni wanamhlanje.
Izekhibu izosinika iziqondiso zokuthi njengama-candidates sizibambe njani njalo lokuthi sisiya ku-nomination court mhla ka 14 kwini ukukhangelelweyo ukuthi ama-candidates akwenze. Ngile themba kuzasincedisa ukuthi siphangise ukwenza izinto zethu nxa sikompeya ngokwenzakala ngo-2013 kwaba lama-problems abakhona abantu baxokozela but nxa kusenzile kwazathi kuzahamba ngendlela.
Amabandla wonke akhangelele ukungena kukhetho lonyaka ajabulele uhlelo lwezekhi kanye lengcazelo yokumele kwenziwe ukuze bengehluleki ukungena ekhethweni. Abadinga ukuncintisa lonyaka bakhuthazwe ukuya emahofisini awezekhi koBulawayo bayaboniswa ngakho konke okuqondileyo okumele bakwenze. Labo abakhangelele ukuba ngamakansila abahlawuli lutho kuthi amalunga edale lephalamende ahlawula $50 amadola kuthi abafuna ukuncintisa esikhundleni sikamongameli bahlawula inkulungwane eyodwa yamadola njalo amaphepha abo enomination alungiselwa eHarare emahofisini ezekhi hathi koBulawayo. Izekhi ichaze ukuba ngesikhathi amabandla eletha amabizo azabamela e-Senate kanye lamalunga e-proportional representation kumele bahlawule ikhulu lamadola. Kusukela izolo izekhi iqale ukupha amabandla lamalunga abo amaphepha okumele bawagcwalise bawabuyisele ezekhi idale le-nomination court lingakahlali kumbe ngelanga lihlala. Ngimela iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu eReserve Bank umnumzana John Mangoja ubikwa eCity ibhanga leli lizancedisa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi elizweni. Ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe inhlelo zokulima njalo amanzi atholakale lula. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oweWater Infrastructure Investment Conference eHarare olenjongo yokuqoqa imali kuthuthukise inhlelo zamanzi ezingama-30 ezizalethela ilizwe amanzi amaningi. Evula lumhlangano ngokusemthethweni izolo, uMongameli Mnangagwa utshele osomabhizinisi abakulumhlangano ukuthi ukuswelakala kwamanzi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe ngakho uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlelo zamanzi encediswa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya isimo samanzi elizweni kanye lenhlelo zikahulumende sixoxe lomnumzana Sam Siphephankomo owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano.
When I was minister wamanzi, a lot of businesses and investors were very willing to invest. Kwakuhlupha ngaleso sikhathi iquestion ye-51% kwakufanele ukubana ama-investors ayisurrender to locals. Ngizwa kuthiwa sebakukhipha. Engikwaziyo ukuthi ama-projects awe-water amaningi ami, especially even those engathiwa ngiwa-initiatile ami, referring to ngapha lapho kuhlangothi emphila kona ele-Matabeleland kwakule kwaishangani dam li imi kwakule Zambezi water project imi kulama projects amaningi afanele enziwe even kobulawayo ukuthi amanzi atholakale abantu ama rights abo ngamanzi abe protected. But mina ngibona ngani ama investors wonke la nxa kutheni Zimbabwe is open for business balindele ama elections
bebesithi bazaxoxa imali yokuthi bethuthukise inhlelo ezingamachumi amathathu zamanzi ezizalethela ilizwe amanzi amaningi kakhulu. Kungenzakala yini lokho nxa kuyikuthi konke kuhambe kuhle ukhetho lwaqhutshwa kuhle?
Well, kwenza isikhathi abantu laba bayakhulume izinto njengama-politicians abafuna ukuthi towards an election kuzwakale angani kukhulu okuzayo nxa bangaba yibo abasesikhundleni. Ngiyakwazi mina ukuthi lokho izinto ezingalula, yinto efanele ibe planned properly njalo ithatha isikhathi eside. Ukwenza idam takes a long time and so even lokuyenza amanzi ayefika ezindlini zabantu requires a lot of infrastructure. Amanzi adeveloped amanzi abo ngama 20-30-50 year plan. Lapha ayikho iplan enjengaleyo, siphunguthi nje okuvikileyo yikho. Nxa kwaze kube layo iplan nguminister, nxa ungxenye ungwenye ibandla elingasilo elibusayo, iplan yakho izaba sorted ngoba kuyabe kuthiwa ungaphumelela ukukwenza lokho, then uyabungani i-government ebusayo iyasolwa. But iqiniseke ukuthi angikholwa ukuthi bengakwenelisa lokho in the next 5-10 years.
Lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano. Sixoxela ye ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngumeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Nxa idale leSenate lingasuthiseka, uNichols nguye osezathatha isikhundla esishiwe ngumnumzana Harry Thomas Jr. osaphethe isikhundla sokuba ngumeli someli weMelika eZimbabwe okwamanje. Umnumzana John Taylor utshelela umsakazo ukuthi akukazakali ukuthi uzabuya nini kuzoqala umsebenzi ngoba kuzabuya ngokuthi usuthisile na idale leSenate.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa ngokutshengisela komanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla usola iZimbabwe Electoral Commission ngokwala ukulungisisa izikhalazo zawo ngaphambilini kokhetho. Ukutshengisela lokhu kungenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwale Jordan uKing Abdullah usekhethe ilunga ledale lakhe le-cabinet u-Omar Razaz esikhundleni sokuba yinhloko kahulumende esisele singasela muntu ngemva kokuthiya umsebenzi kukaHani Malkin.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokhu kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa yi-blend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushota kwamafutha, kodwa ke sinanzelela ukuthi ke awashotiswa ukuthi ayabengekho. Ifuel iyabikhona, kodwa ke nxa ukuthi uhulumende wabe kumthetho lo ukuthi ke igaluthwe ke nge-ethanol, sokusenza ukuthi ke i-delay ishote ngoba i-ethanol yangikhona iyabengeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke ne-fuel ibisiphuza ke. Sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola ke engathengisi ifuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo ke i-artificial shortage ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke Christ sokugcwele ama queues abantu abalayinela ukudinga ifuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Kuyakhanya sibisibile ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi ethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, oso kusenza ukuthi laba abayi babathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe behoda amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqansile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami ke ngezimota, ekuseni kuya kumele zithele amafutha, kodwa ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole ukuthiwa kayikho izetholakala emini. So kuyabe sokumisile-ke umsebenzi ukuthi izimota zisebenze. Ngokunjalo-ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba-ke izimota xa zingelafikela zineke zisebenze. Kodwa-ke kuyinto-ke ebingalungiseka, ngoba yona ifuyela ngokwayo uyabiwodiwe uyabikhona-ke ngenxa yohlupho lukahulumende ofosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le-ethanol. Besithi bona bazama-ke ukuthi bathole imakhethi yayo mbe bathole bangezelele i-employment ke ebantwini bakithi, kodwa-ke ekuqineni kugcina sokubulala i-employment ngoba-ke amakhampani abangasasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngenxa yokuthi i-ethanol iyabingekho.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi osokusenzakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe, ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukusela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ilokhu iqansa, but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu, kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo. Ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers, abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe, bazaqalisa ukukhala ngoba intengo yakhona yabe isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele ikhuphukile, kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.
Udaba lolu silwethulelwe nguChris Gandil weStudio 7. Kusukela ngesikhathi kubunjwa ibandla eliphikisayo leMDC likhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, isigaba seMashonaland East sisazakala singesinye sezigaba ezisekela ibandla leZANU-PF lobe ngumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa amabandla aphikisayo kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi lokho kulakho ukuguquka ngenxa yokudonselana okuphakathi kwebandla leZANU-PF okwamanje, lapho kuxotshwe iziphathamandla zebandla ezimbalwa esigabeni lesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa emaningi amabandla azoncintisa ukhetho lwalonyaka kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa, kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumasipala. Lokhu kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingama-23 njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho ukunqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Xa siqathanisa i-performance ye-opposition ele-ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi esibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Khathesi iHarare ngokwayo iyanelise ukuthi ibe labantu abangu 850,000 abayanelise ukuregister as voters, and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezembusazwe. Kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition ezibambile.
Okubangele ukuthathelwa ezinye zezikhundla leli bandla le-MDCT kukhetho luka-2013 zithathwa ngabebandla leZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, laye uthi iHarare ngeye-MDC kusukela ngo-2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa ngabantu esingathi ama-supporters awe-opposition. I-opposition parties zijayele ukuwina eHarare Central. But-ke umahluko okhona lapha engiwubonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela i-opposition ngaseHarare bavothela ngezizathu zokuthi bona bayabe beyifuna i-opposition.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuZANU-PF umnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party NPP umnumzana Khulani David Ndlovu.
Siyabonga Mavis Gama. Hayi, isikhathi asisayo. Asiselaso ngakho sehlukana lapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.